Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji vari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa vanenge vachibhadhara.
Kanzuru yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitero pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta.
Tsatsakurudzo zvataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi, bato rezanupf nebato recitizens coalition for change, tikuona ndoo pari kuita makakatanwa panyaya idzodzi.
Rimwe sangano ravanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare kuburikidza negwaro kuvatori venhau inonzi iri kuronga kuchaja zvibereko kana kuti interest pazvikwereti zvayo zvine vagari zvave nenguva zvisati zvabhadharwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Bepanhau reHerald rinoti kanzuru kuburikidza negwaro iri yakazivisa vagari nevanoshandisa kana kutenga zvinhu kubva kwairi pamwe nevose vane chekuita kuti ichange ichitanga kuchaja interest pazvikwereti kutanga musi wa31 Gumiguru unove mwedzi uno. Vagari vose vane zvikwereti vanonzi vakakurudzirwa kuti vange vabhadhara zvikwereti zvavo kana kuti voenda kumahofisi ekanzuru ari padyo kuti vaite urongwa hwemabhadhariro avachazoita kuitira kuti vasabhadhariswe interest. Kanzuru inonzi ine mari inosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica inova zvikwereti zviri muvagari nevezvemabhizimisi. Studio 7 yabata meya veHarare vaJacob Mafume vakati urongwa uhu hausati hwatanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Programs Officer weCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzwe kuti sangano ravo rinoti kudii neuronga hwekanzuru uhu.
Isu tinoti zvatambira mashoko ekunzwa kuti kanzuru ichange ichiripisa tingati vanhu vanenge vasingakwanisi nguva chivanobhadhara nguva nenguva mitero yavo. Asi chinhu chikuru chatiri kuve tinoburitsa pachena ndechekuti kanzuru pachezvayo billing system yayo haisi kushanda, uyezve pachirungu tinoti iri chaotic, hazvinyatsonzwisisa, inyonga nyonga. Saka naizvozvo kuti kanzuru izive kuti munhu ane chikwereti chemari haitozivi ndo chekutanga chatiri kuonesana tibudirane pachena. Kanzuru ndofunga munhu wese anozviziva muHarare kuti yainge ichishandisa pachirungu yainzi BIQ system, ikabva yazochinja ndokutanga kushandisa imwe system zvakare inonzi Sage. Pakubva kuBIQ vachienda kuSage tingati pane mashoko kana kuti pachirungu rinoti data rakarasika zvakanyanya, zvekuti kazhinji kazhinji hazvinyatsozivikanwa kuti imari yakave inoluzwa nechiitiko ichocho pekutanga. Chechipiri isusu tange tinotora netarisiro kuti kanzuru yange ichakutibudira pachena kuti nhasi kwave billing system itsva. Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya, mitero yavo haisi kubviswa pamapepa vanenge vachibhadhara.
Zvakamirawo sei kuti vagari vange vachibhadharawo mari dzavo paine nguva kuti vasazosangana nematambudziko iwaya ekubvisiswa interest?
Isu tanga tine fungidziro kana kuti tarisiro yekuti kanzuru semaitiro ayakamboita kare ekubvisa mama interest charges yaya yakauya kuvanhu kanzuro yakauya kuvanhu ikabvunza vashandi vekanzuro vakatenderera vachibvunzurudza vanhu kuti todii nenyaya dzezvikwereti todii kuti vanhu vabhadhare kanzuro ikaisa chisungo chekuti izvi ngatimbomirai zvekubhadharisa vanhu mainterest nechikonzero chandataura chekuti billing system yekanzuro pachezvayo yange isina kunyatso yange yakaminama nanhasi ichiri yakangominama inyonga nyonga hazvizikanwa kuti zviro zvinofamba sei saka naizvozvo mukuita ikoko nhaurirano dzakaitika pakati pevagari nekanzuro ndozvatanga ndichitarisira kuti pari zvino paifanira kuita dzimwe nhaurirano kuti vabereki tiisusu tichiona kuti vanhu havasi kubhadhara naizvozvo tine mufungo wekuti tiise tidzorere nyaya dzemainterest yayo nechikonzero chekuti kunyangira vanhu kana kuti kumonya vanhu maoko ichida kuva kuti vabhadhare mutero ichaona kuti vanhu vacharamba tingati vachiita shwindi panyaya dzekusabhadhara idzodzidzo
mune matanho amuchatora here ekupikisa danho radzikwa nekanzuru iri
ngadzive dzinogadziswa nyaya idzodzo pane kuti tiende kumberi kune zvinhu zvinozotiunzira pachirungu anoti macomplications nechikonzero chekuti billing system yekanzuro inyonga nyonga pari zvino vanhu ngavabhadharewo zvakare maservisi avanowana saka naizvozvo tikuti isu kukanzuro ngaisaite zvinhu zvekuti inopedzisira yakuendesana kumatara edzimhosva nevanhu pekupedzisira tinoona kuti kazhinji kazhinji zvinopedzisira zvaakuita kunge pasina ukama hwakanaka pakati pevagari nekanzuro yekutara Harare saka isusu tinoona nyaya yenhaurirano uyezve nyaya yekugadziriswa kwebilling system dziri nyaya hombe dzinofanira kunge dzichio dzinogadziriswa nekanzuro isati yatanga kuita zvairoda kuita izvo
avo vange vari programs officer vecombined Harare Residence Association vaRuben Akili vari parunare muHarare naJoga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vari kushishikana zvikuru nemhirizhonga iri kutarisana nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kumbare vaWadzai vari kukurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo kuti mhirizhonga iyi ipere kwete zvavari kupomerwa nevamwe zvekuti vari kuregedza nhengo dzebato reZANUPF dzichiita madiro uye vachinzi vari kutora mari dzechioko muhomwe mumashoko ari padande mutande reTwitter mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kusunga vose vari kuita mhirizhonga kumbare uko kwakatofa munhu mumwe chete vanhu makumi maviri vanonzi vasungwa nemapurisa nokurwisana kuri kuitika kumbare vanyati vakurudzira vanhu kuti varemekedze runyararo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyahuye navaWadzai nezvenyaya iyi
kumbare kumupedza nhamo kuri mhirizhonga tingati pava nemazuva anokwanisa kutoita matatu kana mana tichiona violence iyo ichiitika kumbare imhirizhonga iri kukonzereswa nevanhu vari kuuya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika vachivhiringidza kushanda kunoita vanhu vanozvimiririra vanhu vanozvishandira mumastreet mastreet vendor nemainformal traders tiri kuona vanhu vachiuya vachida kutora nzvimbo dzinoshandirwa nemainformal traders vachivaita kuti vabhadhare mari dzakawandisa idzo dzinenge dzisipo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwemunyika medu ndo maonero atiri kuita mhirizhonga dzichizoonekwa vanhu vachimhanyidzana mapurisa achiuya zvinhu zvichiputswa vanhu vachibirana nokudaro isusu seboka tiri kuti maitiro akadai haasiriwo watinotarisira nokuti bumbiro redu remutemo rinotikurudzira rinosapota zvinoitwa nemainformal traders saka mhirizhonga yatiri kuona iyi tinongotarisira chete kuti vese vari wanikwa varivo vari kukonzeresa izvi vange vachisungwa and mutemo uchiita basa ravo
pari zvino mungaziva here kuti ndevemapato api vari kuita izvi uyezve kuti mapurisa ari kuti chii nezvenyaya iyi
tsakurudzo dzataita pari zvino tiri kuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi bato rezanup f nebato recitizens coalition for change tiri kuona ndo pari kuita makakatanwa panyaya idzodzi asi tsagurudzo yatiri kuita iri kundotitaridzira futi kuti vanhu vari kubato rezanup f ndo vari kuuya vachiita nyaya idzodzi dzokuti vanhu bhadharai mari kana usina kubhadhara usina kadhi remusangano haukwanisi kungochishandira panzvimbo yaunongochishandira neccc of course varipo vamwe vanoitawo saizvozvo asi patsvagurudzo dzataita tiri kuona kuti zvakanyanya kurerekera kubato riri kutonga rezanupf
imi kurudziro yenyu ndeyekuti chii
tinokurudzira mapurisa kuti asatora masaidzi nokuti dero kwamapurisa anga akauya achiita kuti pave nerunyararo tingadai tisina kuona mhirizhonga ichiramba ichienderera mberi but problem yatirikusangana nayo ndeyekuti mapurisa haasi kuuya tiri kukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo nokuti maonero atiri kuita havasi kunatsokuita basa ravo nemazvo because vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vari kungozviita pachena pasina vatiri kuona vari kusungwa saka tiri kukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo pasava nekuita senge vari kukurudzira mativi maviri aya ari kurwisana zvinhu zvinge zvichiramba zviri mashatiro azvakaita tiri kuona
avo vange vari mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vachitaura namarvelous muhlanganyahuye westudio 7 vari muharare Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chiri kuita musangano nevechidiki nhasi wakanangana nekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika dzose muAfrica kana kuti the African Union Continental Framework on Youth Peace and Security. Masangano ari kukokera musangano uyu anosanganisira Young Global Leaders Network, SADC, African Union, University of Zimbabwe, 4H Zimbabwe Foundation neZimbabwe Youth Council. Vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanoti mukuru we4H Foundation vaJohn Muchenje, nengo yeparamende yeEpworth Constituency Amai Zarela Makari nemumiriri wePalestine muZimbabwe vaTama Al-Masri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wekurongwa kwemabasa pamusangano uyu vati Nashengirande avo vanovavo mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe.
Chirongwa chamangwana ndechekuti vechidiki vanova vari kufunda nezvemutemo inova inonzi law nechirungu paUniversity of Zimbabwe vanzwisise kuti chii chinonzi runyararo peace and security chiri kutaurwa pasi rose kubva kuUnited Nations resolution yakaitwa ne Security Council uye ne Youth Peace and Security Framework iri kufambwa nayo donzo rekuvandudza runyararo mudunhu oro rarounda yeAfrica yose kuti vahwisise kuti chii uye vakawanda vechidika havasi kuhwisisa kana kutichiti Youth Peace and Security tiri kutii saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nazvo mangwana kuti vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro ivo vari kufunda nezvemutemo vanokwanisa kukondributa vanokwanisa kuita sei kuti nyika oro nharaunda yeAfrica takatarisisa Zimbabwe kunyanya kuti inge ine runyararo uye Youth Peace and Security inge runyararo kuburikidza nevechidiki tinoona pamhirizhonga dzakawanda vechidiki ndo vanoshandiswa
sei manangana nekuchiitira paUniversity of Zimbabwe pazere vana vechikoro nevakomana nevasikana vechidiki
takanyanya kutarisira kutitinge tichitaura nevari kustada kana kuti vari kudzidza nezvemutemo nekuti kazhinji ndo vanonyatsonzwisisa nyaya idzi ende vari pari nani pakudzinzwisisa toda kuti vavandudze ruzivo rwavo so that vanoona kuti vangaita sei kana kuri kuingenja nevemutemo malaw enforcement agents mapurisa nemakoti vanenge vachizotangira papi vachienda papi
mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo kudii
saka tinongoda kuti kumhuri yeZimbabwe runyararo hazvinei kuti unopinda kereke ipi hazvinei kuti unobva kupi hazvinei kuti uri murungu here kana mutema ikodzero yako kana kuti tingati ihomework yako kuti unge uchi promota kuti unge uchikurudzira runyararo uchidzidzisa vanhu nezverunyararo munharaunda yauri.
Mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe vati Nashengirandi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wevari kutarisirwa kutaura pagungano iri vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Sekuti mutwa 21 September randa rizuva rekukomemorata yatinoti International Peace Day. Kuruzuwa rei nyararo. So, mangwana taafita zewa rachu. Raka postponya. Kwa sababu zakarika mpatili wani. Atavurita mangwana. Izuwa rachu kumemorator. Uru kuselebrator. Runyararo. Patro. Se Zimbabwe. To also start in part of that. Zimbabwe is taking care of the AU. So, we are commemorating the day tomorrow. Through a program that should be done by the Zimbabwe.
Tiri kuona mune zvimwe zvirongwa zvakawanda-wanda. Muri kunyanya kubata nyaya dzevechidiki nerunyararo nekugadzikana kwakanaka. Sei makanyanya kunangana nenyaya dzerunyararo idzi?
Tinoona Zimbabwe gore rinouya, atingi muna July, ichaita maelection, atinoti maharmonized election, achange achisarudzwa mukuru wenyika, achange achitonga kubva 2023 kusvika 2028 maMP nemakanzirasi. So, tukata sasa kumasure, lechi kiki, wana wanzo shambiswa na mapato, awaneza kuparticipate ya mwenezi mwenezi yunga, lakini wano shambiswa sema tools for violence. So, toga na zini, kata wano zuri nani, tutipati lechi kiki, nguwa ichi nipo, chitaura na awo, through my dialogue, chito wama support, kupromote ya tolerance and peace among them. Kutipati mwushika mwenguwa ima ilechi, lechi kiki wani nge wako zira kuti, hapana chaka shata kutisaru kipati ya dinoda Zimbabwe ila hiti ya kubiri yake asi zimeitu wa mwuri nyarara so nakuti wazi ni pite tolerance kutuwa tini nikaona nikatika chiti yangu ya black toro wani kutuwa chiti ya red toro wani kutuwa chiti yele toro wani patukona uzi ya kuti isumiti pata mizia shukuri blogi ya o Zimbabwe more than what separate us kutuwa ni mwakipari political parties.
Aiwa, vamwe vamuri kutarisirawo kunge varipo pagungano iri ndivapi?
Okay, changi tina ambassador vanenge variko na honorable MP weapon vanenge honorable gallery vanenge varipo vachitaura paprogramu chitaura nemachibhingi edu epaunivesiti yeZimbabwe tichikurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chongotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuda mari inodarika mabhiriyoni 110 mubhajeti regore rinouya richiparurwa mudare reparamende muna mbudzi. Mari iyi yakapetwa kaviri pane yakapiwa bazi iri mwedzi wapera. Mubepa naure Chronicle mune nyaya yekuti hurumende haichabvumidza kupinda munyika mishonga inozorwa vana yeElizabeth and Baby Essentials Powders inonzi iri kukonzera chirwere chegomarara. South Africa yakatorambidza kutengeswa kwePurity Essential Baby Powder neTiger Brands. Bepa naure paintaneti renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri webata rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanilson Chamisa vanoti kukunda kwakaita bato idzva richangoumbwa kuLesotho reRevolution for Prosperity kuri kuva pachimbo chekuti vachakundavo musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa pastidi 7 apo mamuka semu kumatano nukahwane ni washamare vose tinotenda nebasa gurura munobata mukomatano nukahwane mukoma jonga kandi mire mukoma blessing izulu na tete masla sitanganya wenyu aiwa zano PF yanyanya seve chirova nevaturu venhau kurova vamangudya kudai vopedza votaura kuti zvirango nyika inoi upfuma hose kugadzikana nepamusana zvirango zvirango ndivo vari kutodzikopera moto muziso vanoti kurova zvavari kuita vaturu venhau dzimwe nyika dzakatarisa kupi dzakatarisa imo munyika kuti vana vezimbabwe tiri kushungurudzwa takatombotiza kuuya kusouth africa kutiza iyo zano PF asi tiri kungoti aiwa 2023 ngaapinde zvake mukomana
hama vadiwa ndinokumbirisawo nerudo rwamwari vanhu ngatisaperere ngatisangotaura hai tichingotaura zvatinotaura pasocial media tichitaura zvisina maturo ngatizazive chinhu ichi nekuenda kunorejista kuti tivhote kunyanyanyanya wechidiki tisu tiri kukanganisa zvinhu zvese bhekuti ndiko tiripo pakungotaura machembere vanagogona nasekuru vari kumamisha vanongoita zvinhu izvi ndokungozvinzwisisa vakaudzwa kumamisha ikoko nemasabhuku nemachifu isu ngatiendeiwo tinovhota tinorejista kuvhota tisangoperera mukutaura tisina chatinoita ndatenda hangu
makadiko pastudio 7 apo kumatanonoka wande kumablessing zulu kurisei ikoko atinotenda nebasa ramunobata varume patii ninhangu ndoda kungotaura kuti veduwe miri yaita nyika yedu haichanakidza veduwe taitoti hedu tasununguwa taifara nyika yasununguka mudharabha mudharabha but mudhara uyo aive nani pane zvatakuona zvino nyika iyi payangotungamirwa naed tatambura veduwe tatambura munyika yedu yezimbabwe hai ndongoti zvangu veduwe mhuri yezimbabwe mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde timboonawo mukomana uyu nyika yembavha nyika yembavha inei mukomana akapinda zvinombosunungukawo vedu ngaapinda hake mukomana
makadiko ikoko kana jonga anaana tanonoka wande ndiini mbuya mberi ndinotsigira baba vataura kuti tinosvikepi tichingodzi zvakadini zvikadini tichibvuma Zimbabwe ina vanhu vakawanda Zimbabwe ina vanhu vari kudze kwenyika vakawanda vari mukati menyika vakawanda mayouth akawanda sumukai mese sumukai mucheuke kuti chii chiri kuitika nyika yofa here makatarira mourayirwa nyika makatarira imi muchipanezara ivo vachibya vachiguta aiwa ngatisumukei nyangwe nesu chembere tingasumuke
makadiko pastudio 7 vana mukoma hwande ini ndiri kushushikana ndikugwadziwa zvikuru nepamusana pokurohwa pamukoma Godwin Magudla mutepenyuri anotepenyura zvinodadisa asina divi anorerekera ko pavakaenda kunozwa kana kundotora zvaitika musangano zero mupefu chii chakaipa ichacho kana usiri musangano nematsotsi nemhoni ndokwanotaridza kauti zanopiefu ngeemhoni nematsotsi vanonge achida kuviga chokwadi tinoti kuna mukoma Mangudla rambai makasimba mabasa ezano se tinovimba kuti muupenyu haifaniri kuti tidzokorozwa zvakaita saizvo mukoma Mangudla ndovaziya direct ndakambosangana navo kuma2005 ikoko munhu wekuti kandisakanganisi pavari kozvino nenguva ndakavaona wava munhu wezera rekuti atoo munhu atobva zera ta munhu mukuru kuye tikati wachembera siwa munhu amashure zvekuti danga achaita zvokurohwa harisizira iroko hatizvikurudziri tinoti am very sorry sendere mberi nekutepenyura studio 7
yepambare iyo yemupondwo yari kunzi akapondwa izvizvi nhengo dzetriple c dzotera dzichisungwa yasiya neneyamuo blessing ari iyaiya yekuchitungwiza se tisina kunzwa kuti nhengo dzezanupiefu dzokuterera dzichisungwa ndambozi uyo apondwa ndowezana aponyura kumbare hazvinowanika mukushanda toyazve kunyaya yemapresident input yamabva kutaurai isu nhengo dzipo dzatigere chaidzo chaidzo so undoonekwa kutodzi munhu wabva mumba maani kutonyorwa seni ndakazvimirira sinzi hausana ndambotambira kana inonzi top yepresident input yekungopiwa d nekambeu kacho. And that is the 30th of February. But no zonzo ta kutambira. Dai zvabvira pamapresipa mbeu yenunzi hurumende. Dai kunzi hurumende yaibvuma kuti isashandise protocol yekunzi nyora nayo muvillage. Kuine vanhu vanofamba varingoti nhasi atambira ndinhingi, tinhingi, tinhingi. Nyaya yekunyora namamisha iyi yakusarudzana, yakusarudzana. Asi tinongokuhweri zvakadaro Mwari anotungamira. Kutenda hangu vashamarari noti panyuzi dzatinoteerera misi nenguva apo naapo ina hamuna divi ramakariregera kana one side munobata nyaya sezvairi uku neuku hamuna divi masiyana neZBC totenda baba
makadi makadi pastudio seven makadini hai ndinofara chaizvo ndonzi chanda rugadza ndobva pabechnal bridge hai ndine nyaya ya yemutoro wenhau anonzi Godwin Manguja ndichiti very sorry kune vanhu vezanupf mhondi dzevanhu mhondi dzo hurumende inonyepa kuti kwai haa tichatesa mutemo unobata kuchengetedzwa kwevatoro wenhau haakunyepa ivo varivo vanotuma vana munangagwa haa munangagwa shuwa hai imhondiyo mhondi chaichaiyo mhondi chaichaiyo ndatenda zvangu vashamari vetudo seven itai basa renyu chaizvo chaizvo kwete Radio Zimbabwe handiteereri Radio Zimbabwe chinonzi Radio Zimbabwe chiini station inongorerekere kubato handiteereri zviya zviya Studio 7 ndo indoteerera inotaura nhaudzi chokwadi kuti vanhu vose vanokwanisa kunzwa zviri kuitika munyika ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeiran inonzi yave kutumira mauto akawanda nechinangwa chekuda kuedza kumisa kuratidzira kwevanhu zvichitevera kuurayiwa kwamasa amin masa aive nemakore makumi maviri nemaviri akafira mumaoko emapurisa mushure mokusungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku remusoro zvakanaka vanhu vanoti vaona motikari dzemauto dzichiendeswa kudunhu revanhu verudzi rechked amin aiva muked vanhu vanodarika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vanonzi vaurayiwa mukuratidzira uku Somalia iri kuramba ichiwana rutsigiro rwekuti ibvumidzwe kutenga zvombo zvehondo izvi zvinotevera rutsigiro rwabva kuEthiopia neUganda United Nations iri kutarisirwa kuvhota muna mbudzi ichibvumidza Somalia kutenga zvimwe zvombo asi Somalia inoti ikabvumidzwa kutenga zvombo ichakwanisa kurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabab zviri nyore vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira dzeG7 vakasangana nezuro kuburikidza nedande mutande vakati vakazvipira kuti varambe vachibatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia vatungamiri ava mumashoko avabudisa pakupera kwemusangano vakati vakazvipira kupa mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky zvavanoda kudzivirira nyika dziri mugungano reG7 dzinoti America, Germany, Britain, France, Italy, Canada neJapan Russia iri kuenderera mberi ichibhomba maguta akawanda emuUkraine United Nations inoti zvimwe zvave kuitwa neRussia kunenge kutyora kodzero dzevanhu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitsuro pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirishonga kumbare pasina kutora divi vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pemberi sorudzo dza2023 tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosora zvakanaka.